Umagwaro waburitwa mapepanawu, basi iri rinoti makambani ese, anoda kuritengesera chikafu nemasanitary pads, anofanira kuendesa magwaro awo kumuzinda webasi iri muHarare musi wa 13 mwedzi uno usati wasvika. Izvi zviri kuitwa mushure mekunge komiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi yaratidza kusafara nemafambisirwo kana matengerwo aiitwa zvinhu pasi pezvirongwa zvebasi iri. Komiti iyi yakaitawo chisungo chekuti bazi iri rinofanira kutsvaga makambani anoritengera chikafu nemasanitary pads pachishandiswa mutemo wehurumende wekutenga zvinhu. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misahera Mushonga vati zvave kuitwa nebazi redzidzo yepasi zvinoratidza kuti riri kuteerera zvakataurwa nekomiti yavo.
Zvakanga zvapadambudziko pachikamu chakapfuura nezvekuti kusheedzerwa kwatinoti zvematenda kwanga kwakanzi kunoitika zvichibva kunzvimbo nenzvimbo kumaprovhinsi zvisiri kuitwa kuhofisi yacho huru yekuhead office. Zvakanakira tenda iyi ndezvekuti zvaakuitirwa kuhofisi hombe.
Ongororo yakaitwa nekomiti iyi zvichitevera gwaro rezvichemo rakaendeswa kuparamende nesangano reWomen of Zimbabwe Arise yakaratidza kuti masanitary pads aiendeswa muzvikoro ainge ari yemhando yepasi. Imwe nhengo yekomiti vaJohnson Maduku vanoti nekuda kwaizvozvo vana vechikoro vange vasiri kutora masanitary pads aya.
Masanitary pads aipiwa vamalearners but havana kunge vambokonsulta, haasiri user friendly. Saka vana vava vasiri kumatora masanitary pads vaigoza haishandiki nawo, vakangopa vanhu vakangosupplya. Sakati no, you need to consult.
Pachikafu hurumende yaingopa zvikoro upfu kuti zvivike sadza asi pasina murivo. Izvi zvaizoita kuti vana vabhadhariswe mari yemurivo, kutsvagiswa huni nezvimwe zvakaita semvura sezvo zvinhu izvi zvainge zvisiri pazvikoro. Semuenzaniso, komiti iyi yakaona kuti zvimwe zvikoro zvakaita sebonda makara kwamutoko zvainge zvatorega chirongwa cheschool feeding program nekuti painge pasina huni nemvura. Vamadhuku vanoti komiti yavo inoda kuti zvikoro zvipiwe zvikafu zvisinganesi kugadzira zvakaita semaheu, uye vakatopa mienzaniso yezvikafu izvi kubazi rezvedzidzo.
Tiri kuti izvozvo ingezai Ministry of Health and Child Care vawane manutritionist vanorekomenda kuti even ready made stuff food stuff vanoona kwavana avanoti ari balance. Let's go for those ones dzisingamboti relish tongonopiwa dzitokikwa vana vachidya under very good hygienic standards.
Mumwe mubereki amai Kelly Marimo vanoti chirongwa cheschool feeding program chakanaka chose asi vana havafaniri kupiwa sadza chete.
Ini ndinokungoti panyaya yefeeding program apa ngatisiyane nezvinhu zvinonetsa kuprepare zvakaita sesadza. Isu tichikura taishandisa mukaka, mabhanzi nemaheu, ndofunga tikaita saizvozvo zvinhu zvinotiitira nyore pamafeeding programs edu.
Pabudget ra2021 bazi iri rakapiwa bhiriyoni nezana remamiriyoni emadhora emuno ekutenga chikafu chevana muzvikoro, uye mazana mashanu emamiriyoni emadhora emuno ekutenga masanitary pads. Hurumende yakatanga chirongwa chekupa vana masanitary pads muzvikoro mushure mekuona kunetseka kwaiita vaya vanobva kumhuri dzinoshaya. Nzara muzvikoro ndiyo yakaitawo kuti hurumende itange chirongwa chekupa vadzidzi chikafu kuti vakwanise kudzidza zvakanaka vasingachemi nzara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.